Vachitaura mushure memusangano we Standing Committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuku Tamborinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi, zvikoro zvavhurwa, hana mari, hakuna chiripo, vanhu havana kana chavainacho, nyika iri kutambura. Saka vanhu varoda kunzwa kuti utungamiri weMDC huri kuti kudii. Paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite mangwana, ndopanga vachida kuseseturwa neutungamiri weMDC kuti tichaita sei rwendo runo. Iplani yeaction yeMDC yegorera 2020. Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti zvikoro zvokuvhurwa svondo rino event yedu haikwanisi kuenderera mberi. Asi chatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro, bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kuno kuti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro, saka tikushari mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Vatamborinyoka vati musangano uyu hauchaitwa mangwana nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezvaakaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika.
Takamboona zvakaitwa kugore rapera muna 2019. Vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu veZimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare, nana Bhuruwayo, nana Gweru, nana Masvingo nebamutare. Zvakarambidzwa izvozvo mwedzi wanyamafufu gore rakapera. Takaona rejimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa, tikuvapa mukana wekuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita, tiri kuongorora semusangano tawirana kuti tinosvika rini kusvika rini tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. Vatamborinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sesangano remagandanga uye iri kuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro.
Vakaramba zvatoda kuita nemusi wechipiri muchaona zvatichaita. Ndonyaya iri kupinda munyaya tikuti tiri kuongorora kuti kusvika zvarini tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzero dzedu nekuita maactivities edu avano vanorwiswa nebumbiro remutemo yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza MDC.
Zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika, zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe yenyika yakasununguka, vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana. Tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika, nekuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro. Saka zvinhu zviri kunze kwemutemo uye zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kure ne utongi hwegutsa rizhinji.
Muna nyamavhuvhu gore rapfuura, ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.